Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu Gumiguru 15, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 kusvika mukupera kwezuva ranhasi havachabvumirwe kuuya kubasa uye vasina kubayiwa nhomba idzi vacharangwa zvakaomarara. Asi vashandi vehurumende vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi hazvina musoro. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mana nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Bato rinopikisa reMDC Alliance pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu voshoropodza mapurisa vachiti haana kuita basa ravo nemazvo apo vaitarisa rutivi vasingasungi vatsigiri veZANU-PF kumasvingo. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance iri kutsvaga kusvibisa zita rayo pamwe nehurumende apo nhumwa yebazi reUnited Nations yakakosha amai Alena Dohan vari kutariswa nemuvhuro wokupinda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 kusvika mukupera kwezuva ranhasi havachabvumirwe kuenda kubasa uye vasina kubayiwa nhomba idzi vacharangwa zvakaomarara. Asi vashandi vehurumende vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi hazvina musoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vazivisa padande mutande ravo reTwitter nhasi kuti hurumende haisi kudzokera kumashure nedanho rayo rayakatora rekuti vashandi vayo vose vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19 havachazobvumidzwa kuenda kubasa kubva mangwana zvichienda mberi. Vamangwana vati vashandi vehurumende vose vacharamba kubayiwa nhomba idzi vacharangwa zvakaomarara uye vati panguva yavanenge vasiri kuenda kubasa vashandi ava vasi kuzobhadharwa mihoro yemazuva iwayo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vari kuDubai pari zvino uye mutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kutinzwa kuti matanho ati ari kutorwa nebazi ravo kuona kuti vashandi vehurumende vakwanisa kuwana nhomba idzi nekukasika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vatenda kuti vashandi vese vehurumende vanofanira kuti vabayiwe nhomba idzi uye vati vazhinji vashandi vehurumende vakatobayiwa nhomba dzeCOVID-19 kare.
Hatitonzwa nemaadministrators acho but the position remains the same kuti vasina kubayiwa vanofanira kumira kuuya kubasa and then vasina vacho because of understandable logistical problems vanofanira kuti vatiudze kuti what are those but I am hoping kuti the overwhelming majority of our workers have been vaccinated.
Vamavhima vati vashandi vehurumende vanofanira kuziva kuti kusabayiwa nhomba idzi kune mubayiro wacho kubva pakataurwa nyaya iyi nehurumende.
Kurangwa kunosiyana siyana kasi hakuna kurangwa kuno darika kunzi hauchakwanise kuuya kubasa and vano fanira kunge vakanzwisisa right from the beginning kuti that would be the ultimate position, and I'm talking about people who are deliberately refusing to be vaccinated.
Asi mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vati danho rehurumende iri harina zvarinoreva kwavari nekuti havana kutambira tsamba kubva kuhurumende kubva zvakatorwa danho iri nedare makurukota ehurumende.
Zviro kwazvo takangunzwa nehurumende ichitaura kuburikidza nemutauriri wayo pamusangano wakaitwa wemakurukota hurumende kuti vashandi vehurumende vachange vachizomisirwa mihoro yavo kana vasinange vabayiwa nhomba. Asi isu hatina kunge taona tsamba yakauya kuvarairidzi kana kune vamwe vashandi vesehurumende, zvinoreva kuti kana tisina kunge taona tsamba yauya tinongotarisira kungoti zvinhu zvingori zvazvakanga zviri.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hurumende haifaniri kuedza kutsvaga nzira dzekusabhadhara vashandi vayo kuburikidza nekudzinga mabasa vashandi vasina kubayiwa nhomba dzeCovid-19. VaMasaraure vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vayo kwete kuswera ichidzinganisana nezvinhu zvisina musoro.
Hurumende ngaimbomira zvekutandanisana nezvinhu zvisina basa. Tine dambudziko rekuti vanhu vari kutorega mabasa nenyaya yekusabhadharwa kwavari kuitwa nyaya yeCovid-19 yekubayiwa. Hurumende ngaidzidzise vanhu kwete kufundisira vanhu kuti vachadzikwa mabasa kana kuda kuvatsika mabasa hazvina maturo.
Zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakamboshanda sachipangamazano munyaya dzeupfumi mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati hurumende haifaniri kumanikidza vashandi vayo kubayiwa nhomba dzeCovid-19 vachiti izvo zvinotyora kodzero dzevashandi. Vamanyanya vati kana hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo uhu zvichakanganisawo upfumi hwenyika sezvo vashandi vehurumende vane basa rakakura kwazvo mukusimudzirwa kweupfumi hwenyika.
Kana muchinge vafosekedza vanhu kuti vaende kunobayiwa, impact on the economy, muchinge vafosekedza vanhu vanosevenza chirudzi, saka maadverse economic effects ariko akatowanda.
Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba dzeCovid-19 idzo dziri kubayiwa pachena muzvipatara zvehurumende nemakanzuru senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Zvipatara zvinoshanda zvakazvimirira zviri kubhadharisawo mari shomanana kubaya nhomba idzi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana pakupera kwegore rino senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi mana nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 4655. Uko vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 132251. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemazana mana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 3,200,421. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 2,453,224. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Bato rinopikisa reMDC Alliance pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodza mapurisa kuti haana kuita basa ravo nemazvo uye vakatora divi apo vaitarisa vasingasungi vatsigiri vezano PF vaita mirishonga munzvimbo dzakashanyirwa nemutungamiri webato runopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa Svondo Rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Motokari dzechikwata chavachamisa dzakatemwa nematombo dzikapwanyiwa. Vamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaitisisa uye nezuro. MDC Alliance yakapomera vatsigiri vezanupf kwagutu mhosva yekuisa muunhapwa vechidiki vavo kwemaawa anopfuura mashanu vachivarova. Vemasangano anovira kodzero dzevanhu vanoti mapurisa anofanira kuita basa ravo asina kwaakarerekera osunga vanenge vapara mhosva, asi izvi hazvina kuitika pamhirishonga dzakaitwa kwacharumbira, kwachivi, kuchiredzi, zaka nekwagutu nezuro. Vechidiki veMDC vanosvika vashanu kusanganisira kanzura weBulawayo vaArnold Batirai pamwe navaAdmire Mufamba vakapambwa vakaendeswa mugomo pamupandawana umwe mavakandorakaswa kwenguva yakareba. VaBatirai vanoti vakaendeswa kuBeth vakandorohwa zvakaipisisa.
VaUtezan akavhara road nematombo nematavi emiti. Vakangondibvomora mumota yanga yava vakati ndiri kutungamirira mayuth ari kufamba naChamisa. Vakatanga kudhirova ndobva vandiendesa kubhesi. Bhesi chaiva pachigomo ipapo. Asira vachidhirova captured me for almost 5 hours. Ndirova zvisingaiti.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti havasi kufara nemapurisa emasvingo ayo akataridza kuti akarerekera musangano unotonga sezvo vasina kusunga vatsigiri vezanupf avo vaiita mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti mapurisa munyika muno ari captured ZANPF. Taona mukuru wemapurisa Western Commissioner ari nhengo yeZANPF achitotaura kuti vane strategy yekuti vamise vachamisa kufamba nyika yese. Asi zvatinoziva seMDC ndepfaka mapurisa vanhu tiri kuabusa izi institution yepolisi. Asi mapurisa one by one vari mudzimba dzavo vari kufa nenzara. So ndosaka pese pataifamba kana vapedza kushandisa nezano vaitaura kuti aiwa isu tinoziva kuti tiri pabasa. Asi tiri kuti mukomana ngaapise.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kusangana rinomirira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaEdgar Gweshe vasvoropodza mapurisa vachiti mutemo unofanira kushandiswa pasina kusarudza vanhu munyika.
Tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachikwanisa kunge vachiremekedzana. Tinoda zvekare kukurudzira veZimbabwe Republic Police kuti vange vachiita basa ravo zvisina kutya kana fevha.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvakaitika kumasvingo zvinoshamisa nekuti dai vairatidzira vachirova vanhu vaiva vemapato vanopikisa vaisungwa chimbi chimbi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya tivati vange vakabatikana vari musangano wepadande mutande tazama kuramba tichivabata asi vakange vasingabatiki. Asi mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwade vati MDC Alliance inongochema chema nhema uye iri kutsvaka kusvibisa zita rebato ravo nehurumende. Apo nhumwa yebazi reUnited Nations yakakosha amai Alena Dohan vari kutarisirwa nemuvhuro munyika kuzoita ongororo yekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yevanhu munyika.
Tiri kuona tichiseka tichiona zviri kuitwa kumasvingo. Hatingatadzi kuseka nekuti taiziva kubva musi wangotaurwa neUnited Nations musi wangotaurwa nehurumende kuti kuchauya the special rapporteur kuti aongorore kukanganiswa kwaita upfumi, kukanganiswa kwaita zvamatongerwo enyika, kukanganiswa kwaita kodzero dzavanhu muno munyika yeZimbabwe nekuda kwezvirango zveupfumi. Musi wazvangotaurwa kuti ari kuuya takaziva kuti kuchaitwa nyanya dzekuopposition kunyanyanya kweMDC inotungamirirwa navachamisa vagotsvaga pose pose pavanogona na kuti vaite mabasa eunhundira matsime, vaite mabasa eumhara patsetese kuzama kusvibisa nyika inoyi.
Nyori mubazi revechidiki reMDC Alliance masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti mhirishonga yagara iri muropa reZANPF kubva kare uye achadzivirira vakuru vavo kana vachinge vatangwa sezvo mapurisa asingasungi vebato rinotonga.
Vari kuita politics dzakudhara dzokuvhara marodzi vachishandisa mayuth avo nemasoja. Kasi isusu vemayuth vemasvingo tinoti izvi vakuratidza kuti vakuenda mumagumobhozi ticharamba semayuth. Tatoona strategy yavo, tichaprotekta vabereki vedu, tichameka shuwa kuti ike zvino kwose kwatinoenda tichaenda tichiziva kuti musoja, mupurisa neyuth vezanupf anenge aripo tichavagiya semayuth vemasvingo. Tichaita kuti vachamisa vaadhiresi vanhu mumasvingo munomu asina mhirizhonga iri kukonzerwa nezanupf.
VaMutubuki vanoti vatsigiri vavo vechidiki nevakuru avo vakarohwa nekutemwa vakakuvara zvikuru vanopfuura gumi kusanganisira vakapambwa kwagutu nezuro, asi hapana kana mumwe munhu akasungwa. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vagari vekumola mudunhu renyaminyami kumashona land west vanoti zvipfuwo zvavo zviri kupera nekudyiwa nemhuka dzesango dzakaita seshumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemubhuku rekwachitenge muwadhi 3 kumola vawaini shota vanoti shumba dzarura sezvo dziri kuuraya nekudya mombe mbudzi nemadhonge avo. Vachota vanoti vakataurira vebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka resume parks, asi vanoti vanhu vakauya havasi kuuraya shumba idzi.
Kuno kwatiri kumola wadhi 3 iri munyaminyami taita dambudziko rakomba iri idambudziko reshumba. Shumba dzanetsa for some months now. We reported the matter to my responsible authorities ku RDC yedu ku parks iri surrounding us.
Vachota vanoti vanhu vave kutya kufamba kure nemisha yavo zvave kuita kuti vasaende kuminda yavo kuti vagadzirire mwaka wekurima wave pedyo.
Kumaminda kwatinorava masikati ndokumaminda kwatinotarisira kuti tinge tichiwanawo gohwo rakanaka. So this time we are prepared kuti tinyatsorima zvakanaka, but because of those lions I don't think kuti pane munhu achaenda kumunda ikoko akasununguka. Munhu anenge akungoendawo zviya zvekungoti sacrifice kungoti chero zvazvaii.
Mumwe mugari webhuku rekwatove amai Chenai Musikavanhu vanoti shumba dzave kuvatadzisa kuenda kuminda uye vana vavo havachaenda kuzvikoro izvo zviri kure nemisha yavo. Mutauriri weZoom Park vatinashe Farao vanoti vane hurombo nevagari vekumashona land west vari kurasikirwa nezvipfuwo zvavo nekuda kwekudyiwa neshumba. VaFarao vanoti vanokurudzira vagari vekumola kuti vagadzire matanga anokurudzirwa anoita kuti shumba dzisakwanise kuona zvipfuwo zvinenge zviri mukati medanga. VaFarao vanoti dambudziko remhuka dziri kuuraya zvipfuwo nevanhu riri kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda dziri pedyo nenzvimbo dzine mhuka dzesango munyika. Nokudaro vanokurudzira kuti vanhu vasafambe husiku uhwo hunowanzofamba mhuka dzesango.
Tine hurombo kuti vagari vekumashona land west vari kuramba vachirasikirwa nezvipfuwo zvavo nenzou neshumba dziri kutenderera. Pane zvino takanoongorora kuti tikwanise kuti tobatsirana sei nevagari. Tokurudzira vagari kuti vavake pane matanga atinoti vavake anoita kuti shumba kana dzauya dzisaone zviri mukati. Anofamba matanga aya tinomati muchirungu mamobile cattle pens wokuti kana shumba dzasvika hadzikwanisi kuona zviri mukati.
VaFarao vanoti dambudziko guru nderekuti mhuka dzawandisa munyika, vachiti nekuda kwemvura yave shoma mhuka dzesango dzave kufamba dzichitsvaka mvura. Nokudaro vanokurudzira vagari kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo kwete kuzvisairira zvisina anochengeta.
Asi inyaya inoramba ichitishungurudza nekuti zvipfuwo mhuka dzedu dzemusango dzawandisa nguva inoyatiri mvura yashoma mumapaki kana kuti madzinogara. Saka dzinonga dzava kufamba dzichipinda muvanhu dzichitsvaga mvura dzichitsvaga chikafu, zvinova zvinoita kuti pave nemakakatana pakati pemhuka nevagari. Ndo zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo, asi dambudziko nderekuti mhuka dzakawandisa.
Vachota vanoti mukati mesvondo rino vagari vechitenge nedove varasikirwa nemombe dzinosvika 12, mbudzi 25 pamwe nemadhongi 6. VaFarao vanotiwo gore rino vanhu vanosvika 42 vakaurayiwa nemhuka dzesango dzinosanganisira shumba, kutsikwa-tsikwa nenzou pamwe nekutungwa nenyati. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambo raputika mune imwe imba inonamatirwa neve Shiite kana kuti Shiite Mosque kuchamembe kwe Butare kanda mu Afghanistan panguwe kuna matakwa masikati na asi chishanu rauraya kana kukuwa zawa na mati vanechitama masangano enau emu Afghanistan ati vamwe wakuru wakuru emu Butairi varukuti vanu wangango shika gumi ni watanatu vauraiwa vamwe makumi mana wakakuwara uye uwandwe vanu wakuwara huno kwa kukwira wakuru we hurumende ye Taliban vazivisa kuti kune bambu raputika asi havana zvavataura pamusoro pevafa kana kukuvara. Zangano renhau AP rinoti hurumende yava Biden iri kutora matanho kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze ichiburitsa nhasi gwaro remapeji makumi mana paurongwa hwehurumende hwekuchengetedza misika yemari, mainsurenzi nedzimba uye mari dziri kuchengetwa nemhuri dzemuamerica. Pasi pegwaro iri zvikwereto zvekutenga dzimba, misika yemari, zvirongwa zvemudyandigere zvinotengwa nehurumende pamwe nebhajeti rehurumende zviri kutariswa zvakare kuitira kuti nyika yeAmerica ise mutengo wenjodzi dzinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Madzimai muHarare vari kutambira nemufaro kuderedzwa kwemari yekubhadhara pakuongororwa gomarara remazamu kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica neKenza Association of Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai tariro muzambiringa avo vane makore makumana nemaviri ekuberekwa vanoti nekuda kwokudhura kunoita kuongororwa gomarara remazamu vanogaromirira mwedzi wagumi guru kuti vaongororwe sezvo mamwe masangano akadai seCancer Association of Zimbabwe achideredza mari dzinobhadharwa.
Inini zvekuongororwa mazamu ndakatozviitawo muna Oktobha munomu nekuti ndipo pandinenge ndichikwanisawo. Imwe nguva yose iyo zvinenge zvichindidhurira saka ndiye ndisingakwanisi. Kutomirira iwo mwedzi woyo pachinenge zvakuita dhola zvachipa ndopatinotowanawo mukana. Tinotozvitenda izvozvo nekuti madzimai mazhinji tinoona kuti ndopatinotowanawo mukana wekutestiwawo kenza yemumazamu iyoyi.
Izvi zvatsigirwawo namai Ruvarashe Churu avo vanoti vakatoongororwa mazamu nedhora rimwe chete. Amai Churu vanoti nekuda kwokuti vanoziva kuti kana munhu wave nemakore anodarika makumi mana mukana wokubatira chirwere ichi wakakura vaka ona zvakakodzera kuti vaongororwe gomarara remazamu.
Ini ndakadzidza kuti kana wanguva nemakore makumi mana mukana wekuita breast cancer unenge wakura. Saka ndakaenda kukazi kunoongororwa kensa yaya mazamu nekuti kwanga kwakuita dhola.
Kuti munhu aongororwe mazamu kazhinji kuCancer Association of Zimbabwe vanenge vachida madhora mashanu asi muripo uyu unoita uchikwira kuzvipatara zvakazvimirira kubva pamadhora gumi zvichikwira. Mutauriri weCancer Association of Zimbabwe Valove Mo Makurirofa vanoti senzira yekupemberera mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu vaderedza muripo kusvika padhora rimwe chete.
Mumwedzi uno sebazi reCancer Association of Zimbabwe tinoongorora gomarara remazamu kuvanhu kuti vakasununguka vanouya paCancer Association of Zimbabwe vachiongororwa. Muripo wacho unenge wakaderedzwa zvakanyanya kusvika pa$1 pamunhu. Saka tinokurudzira kuti vanhu vauye nouwandu hwavo.
Vamakurirofa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vaongororwe mazamu pasati pava nezviratidzo zvegomarara gomarairi vachiti kuongororwa nekurapwa gomarara remazamu radzikamidzi zvinodhura zvakanyanya.
Zvakanakira kuongorora gomarara iri risati ravapo kana kuti yatinoti breast self examination kana kuti clinical breast examination, kuongorora risati ravapo kuitira kuti kana richinge ravapo rikasire kubatwa. Izvo zvinobatsira kuti rirapike nyore, uye zvinobatsirawo kuti rirapike zvinenge zvisine muripo uri nani pane gomarara rinomirirwa kunzi ritange raita robva rapararira nemazamu ese robva rapararira zvino muviri wese. Izvo zvinobva zvaita kuti kurapwa kwaro kuve kunonetsa.
Vamakuriro fawari kuyambirwa vanhurume kuti vatore mukana womwedzi wagumi guru kuongororwawo mazamu vachiti gomarara iri rinobata vanhukadzi nevanhurume. Mwedzi wagumi guru ndiwo unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu gore negore. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezve denda reCOVID-19 uye matano ehurumende ekuti vashandi vayo vose vanga vasati vabayiwa nhomba kusvika pakupera kwezuva ranhasi vange vasingaende kumabasa.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kuzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti vashandi vayo vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kusvika mukupera kwezuva ranhasi havachabvumidzwe kuenda kumabasa, asi vashandi vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvina musoro. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checOVID-19 munyika, uye vamwe vanhu 143 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bato rinopikisa reMDC Alliance pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu voshoropodza mapurisa vachiti aita rusarutivi asingasunge vatsigiri veZANU-PF vanonzi vaiita mhirizhonga kumasvingo pakushanya kwavaNelson Chamisa. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance iri kutsvaga kusvibisa zita rayo pamwe nerehurumende apo nhumwa yebazi reUnited Nations yakakosha amai Alina Duan vari kutariswa nemuvhuro unouya kuzoita ongororo yekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yevanhu munyika. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.